Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndisitsi hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu chikunguru 19-2017. Business re umwe wewa tevezeri we mutungamiri we MDC va Elias Mudzuri. Pamwe nemba yekanzura we MDC tini mukuwadzana zvinoparadzwa nevanhu vanonzi nebato re MDCT ndere ZANU-PF. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Chirongwa cheMine Entra chinotanga Mbulawayo, vanhukadzi vachikurudzirwa kuita mabasa ezvemigodhi munyika. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chinorwisa zvakasimba mumutambo ye 2017 First Global Challenge yakapera muWashington DC nezuro, asi chichizokundikana kubudirira. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLivestock na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda muSouth Africa sevatyairi vematekisi anoshanda ari pasi pekambani yeUber. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutisarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirei paFacebook page yedu.